Wa 15 April takambonyorera hurumende zvakare tichiyeuchidza nyaya yedu yekuti mari iri kutambirwa nematicha haichakwani, haichaite kuti variritire mhuri dzavo, haichaite kuti vaendese mhuri dzavo kuchipatara kana kutengera chikafu chadzo mhuri dzavo. Hurumende haina kutipindura, zvazotimanikidza kuti zuro musi wa10 tinyorere musi wa10 May tinyorere rimwe gwaro taakuvazivisa kuti tisina chimwe chekuita kunze kwekuratidzira nekuramwa mabasa kana vachinge vasina kutiwedzerawo mari yedu. Asi mari yedu tiri kunyanyoshuvira kuti iuye iri kumaunited states dollars anoenderana nemari yataitambira kana magidi equivalent. Gwaro iri rakaturwa mumaoko epublic service commission zuro kufinance ministry nekueducation. Zvino tichavapa mazuva anokwana kuita 14 zviri pamutemo tozotora danho rekuramwa mabasa 14 working days kana tichinge dzakwana. Maticha anoda zvikuru kushandira nyika yavo, asi havachina chekubata, havachina chekudya mudzimba dzavo, havangarambe vari kumabasa ivo vazimhuri dzavo dzichifanishara.
Vamasaraure, muri kuziva imi kuti izvo hurumende iri kunetsekana kuwana mari yekunzi yakaita semaus dollars. Kana muchiti imi muda kubhadharwa mumaus dollars, muri kutarisira kuti hurumende inge ichiwana mari ikupi iyo us dollar chechinetsa kuwana munyika?
Mari muzimbabwe inowanika, chekutanga regaitiwirirane kuti hurumende yedu iri kutizivisa mwedzi woga woga kuti vari kuita yavanoti budget surplus, kureva kuti mari yavari kuwana yakadowanda zvikurusa. Tikatarisawo mari dzavari kuwana kungave kuproduction yetobhako, kungave kugod, tiri kungonzwa kuti zviri kutowedzera kuwanikwa kudarika zvazaisimboitwa kare. Production iri kutowedzera. Tikatarisawo mudyiro wavanoita, dzimotokari dzavanozvitengera, ndege dzavanochata vachikwira, nezvimwe zvose zvavanekudzwa kuti mune mari dzose dzavanozvishandisira pazvido zvemwoyo wavo zvisiri mabasics. Tinoona kuti mari zhinji iripo, asi chavasiri kuda kuisa kwatiri. Isu hatina basa nezita rinoya riri mari. Chatiri kuti mari yedu ngaive iri maunited dollars kana tati 500 US dollars. Hurumende ndo inonyanyoziya reti, sezvo ndo yakatanga zvekureta mari. Inongoti ikakuletera reti yacho inenge iriko musi wati ichifanira kutambira, yotipa nereti inenge iriko musi iyoyo. Asi iri mari inoenderana nemari yatati tichitambira 500 US yataichitambira vasati vachinja mitemo yavo yemari.
Vamasarure, muri kutarisira kunge muchipuwa mari yakawanda zvakadii? Toti kana kuti murayiridzi anofanira kunge achitambira mari sekuona kwenyu imimi nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi?
Isu tiri kungoti hatisoda kuwedzerwa mari pane yataimbotambira kumashure. Tinoda kuti vadzokere pavaitipa 500 US on average kuna ticha wega wega. Ndo mari yataitambira kubva muna 2012 zvichikwira, mari iyoyo taingoitambira kusvikira unana 20 kusvikira vatozochinjwa vatanga kuchinja mitemo yavo yemafambisirwo yemari. Ndo mari yatiri kungoti ngavamboramba vachitipa iyoyo sezvo nyika yakaomerwa tiwanewo kurarama sevanhu. Tinoziva hedu kuti ishoma. Tikatarisa musi wa 23 March Zimbabwe Congress of Trade Union yakabuda yaita research ikaona kuti mhuri kuti imbodya minimum wages inodiwa $600. Hatitida iyoyo, isu tiri kudai taisimutambira kare kuitira kuti timboramba tichirarama sevanhu.
Muri kuti imi Vamasarure mapa hurumende mazuva 14 ekunge ichipindura kugwaro ramaipa. Hurumende ikasapindura mukati memazuva iwaya 14, muri kubva mangoenda here mukuratidzira kana kuti muchatanga mambotora mamwe matanho?
Hatichisina mamwe matanho, matanho ose takatozama ese. Danho rasara rimwe chete rekuti taakutoenda kunoratidzira. Tiri kunzwa mamembers edu nyika yese vari kutotipopotera kuti mazuva amatikumbira ama 14 days dzakatowandisa. Vaida kutostrika musi wakavhurwa sikoro chaizvo. Titori mubishi rekurambidza vanhu kuti vasarege kuenda kumabasa. Tiri kuvati zvavo vangonogara variko sevanhu vasina chekudya, vasina chekumwa, vachingotologaini vasina basa ravari kuita. Tichimirira kuti tiite zviri pamutemo, tichipuwa hurumende nguva yekuti igadzirise zvinhu mazuva aya kusvika akwana. Saka tiri kutarisirwa kuti pazvinozopera hatizomanikidzwe kuiti danho rekupedzisira rasara nekuti hurumende inenge yatotipa mari kare.
Pachivanhu, zvinonzi panorwa nzou uswa ndo hunokuvara. Kune vamwe vari kuti izvo kunetsana kwamuri kuita nehurumende, imimi varayiridzi nehurumende, vanhu vari kunyanyokuvadzwa, vari kunyanyorwadzikana nematanho amuri kutora imi kungave kuhurumende kana kuvadzidzisi, vana vechikoro, munoti kudii nazvo?
Vanhu ivavo ngavarangarire kuti muna 2008 nyika payakasvika pakuti vana vechikoro vanga vakuenda kuzvikoro kuisina maticha, haasi maticha airamwa basa, asi kuti maticha anga kutoshaya mari yebhazi yekuyako. wana chikoro pangu wakureka kuenda kuchikoro muna 2008 asu maticha anga aivaramidza kuenda kuchikoro asu kuti vaite nguva dzoshayirawo mari yekuhombise vana kana kuti vashaya chikafu chekudya kuti vakwanise kuenda kuchikoro. Nyaya yatiri kuita ndeyekuti vanhu varoda kutikurudzira kuti tinormalize abnormality kuti tinyepedzere kunge zvinhu zviri kufamba zvisingafadzi. Isu hatidi kubiridzira vana vechikoro, hatidi kubiridzira vabereki vavo chinyepa kuti tiri kuenda kubasa kunodzidziziya kuti hatisi kudzidzisa nekuti tiri kunyuta zvakakurisisa. Danho ratiri kutora iri idanho revanhu vanoda Zimbabwe, idanho revanhu vanoda education sector. Kuda kwedu nyika ndekwekuti tiri kuti ngatimbogadzirisei nyaya dzekuhoro hwevanhu kuti munhu kana anopinda mukirasi tine chokwadi tese kuti ari kudzidzisa nekuti tinoziva kuti munhu uyu ane mufaro. Saka dzidzo yaanouya pa vana inenge yakavandudzirwa. Tikakurudzira vadzidzisi kuti vangoenda kubasa tichiziva kuti vari kunyunyuta tinoziva kuti hapana basa ravachanobata. Kutuma mwana wavasina kubikira kuti aende kumunda kunosakura anonotema chibage chose nebadza ukasuka kumunda wese waparasa.
Vamasarure, mashoko enyu ekupedzisira ndeapi? Mazano amungapiwo kuhurumende kuti ikwanise kunge ichigadzirisa matambudziko amakatarisana nawo?
Tirikutarisa nenyaya yavanoti austerity, maaustarity measures akauya navamuchuli. Mamezures aya haana kumbotibatsira pavakamboitwa muna paisapu muma 1990s. Ngavamire vaite kuti vainveste marizozi vose atiri kuwana kuti kwavanonzi masocial services. Hazvinakidze kuti vanobhosta kuti ndiri kuwana mari yakawanda mwedzi woga woga nesurplus asi kuzvipatara kusina mushonga vadzidzisi vasvikadzidzisi ndokupadzwa kunenge kuchiita nyika. Chechipiri ndechekuti simba rinotuka nehurumende richisunga vanenge vachikumbira kuti mari dzavo dziwedzewe nekuvaponda nekuda kuvauraya. Simba rese iroro ngavarishandise kunorwisa corruption yatiri kuona iri kupedza mari munyika. Tikanzwa kuti kunana zinara uko vanhu vaigadzirana musoro we25,000 US ndokwatinotarisira kuona mazino yehurumende kuti imise zvinhu izvozvo, upfumi hwenyika hwoshandiswa pabudiriro yenyika. Chechitatu ndechekuti kana isusu mari dzatoda idzi ingori mari dzekuti dzitirarame, kuti nyika yebudirire ivo ngavachimirawo kudla mari semushonga wemusana kwatinoona vachiita vachitengerana mazimota anoita seanofema nekukwira mudege sezvanana zvikungonatirwa nokungogara zviri mudega, vauye vatigadzirise nyika pamwe chikata makosi ekuspenda kwedu but chikata nzvimbo dzinokwanisa kukatiwa tobhadhara nzvimbo dzinokwanisa kuti nyika irambe iri nyika mapublic sezedu asacollapse.